Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 22, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuye varidzi vedzimba kana kuti matitle deeds. Asi imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change inoti zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa kutsvagisa rutsigiro. Pasiro serinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza re-Earth Day. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuye varidzi venzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo chePresidential Title Deeds Program, apo vatambidza vagari mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350 vemumusha weAirport matitle deeds nhasi. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati urongwa hwehurumende yavo ndewe pamusoro-soro wekuona kuti mwana weZimbabwe wese ane pake paanoti pamusha. Vati chirongwa chanhasi ichi changa chisiri chemusangano weZanu PF wekutsvaga rutsigiro kwete, asi kungoti hurumende ndiye Zanu PF. Dzimba dzekuwepo idzi dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo, asi dzakazotambirwa nehurumende yedunhu reAirport. Chirongwa ichi chinonzi chicharamba chichienderera mberi pose panenge patambirwa urongwa hunenge hwaitwa zviri kunze kwemutemo. Mabiko aya anonzi aitirwa pachikoro cheAirport High School. Asi nhengo yebato reCitizens Coalition for Change uye vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu vakavawo zvakare meya vaSesoro Shizai vanoti izvi ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nebato ravo kuti zviitwe kuvana veZimbabwe kana vari kumamisha nekumapurazi. Asi vanoti urongwa hwanhasi uhu vanga vakanangana nekutsvagira bato reZanu PF rutsigiro chete.
Tinotenda kuti chimwe chimuganana chazosunuravo, hazvisunuri mumusi umwe chete zvimuganana. Kubva kare kare 2000 takachitaura kuti vanhu ngavapiwe matitle deeds vave maowners. Kubva kumareserva kunana Bikita kudotito kubohera. Chichemo chedu chekungoti vanhu ngavapiwe matitle deeds ndozvatagara tichitaura kubva 2000. Ava vachiramba chero minda imomu tagara tinongochema kuti vanhu kana vakapiwa munda piwa title deed, ndiko kuti land yedu ive usable asset. Vanga vasingazvioni vachichema, zvinovatanga ne 350 nyika yose inoda matitle deed. Izvi zvaita zvishoma-shoma pane zvinofanirwa kuitwa munyika yese, kuitira kuti tione kuti haisi nyaya yekutsvaga mavhoti asi inyaya yekuendesera upfumi hwenyika mberi, kuti vanhu vese vasanganiswe mukusheya upfumi hwenyika. Apa tinoda kuchenjerapo.
Saka muri kutaura here kuti izvi zvinokwanisa kuonekwa sekunge kutsvagwa kwemavhoti asi vanhu vasingaone kuti chirongwa chakakosha chatoparurwa?
Haiwa, hapana chiroti. Isu tinoziva kuti kana vanhu vachipiwa ngavapiwe vose zvachose. Hurumende inotamburei kupa vanhu 350 munyika ine more than 5 million vari kutsvaga pokugara. Ngative neprogramu iri comprehensive inopa vanhu kodzero dzavo dzokuita vaite maowners enyika. Tinoziva kuti vanokuti takupa neruboshwe noruzivo kutorera. Ipapa kana vapiwa 350 ivavava vanotanga kutora kadhi reZanu PF. kana kadi rako iroro rikangochembera chete rikasaonekwa tokutorera ndotikayava nao.
Asi hazvizokurudzira here vanhu kuti vange vachizongosvigarisa pose pose vachitarisira kuti vachazoregularizwa vopiwa matitle deeds?
Ndizvo handiri kutaura kuti munyika muno mune big problem yekushayikwa kwepokugara. Ukaona vanhu vachinovaka kamba kokubiridzira, it's because hurumende iri kutadza kuvapa pokugara pakanaka. Iri tiri kuti iko hurumende inofanirwa kunosvika yovaka dzimba dzakasiyana siyana. Kune dzimba dzevechidiki vachangoroora maflats okurenda, kwouyawo dzimba dzavemari dzepakati napakati, kwouya vamwe vanopiwawo masitenzi akasezvisiwa vovaka dzimba dzavo. Ndiko kuti vanhu varege kutambura pokugara. Zvatiri kuona zvokuvaka dzimba munhendereko dzedzerwizi, zvokuvaka muzvikomo pasi pemagetsi, inyaya yekukonewa basa yechihurumende ichi.
Havanga vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, uye vaimbove mutevedzeri wegurukotaro zvokutongwa kwematunhu, vakavawo zvakare meya vasesozvidzai vari parunhare Mugweru nestudio 7. Asi vakasarudzwa kuti vamirire bato rezanupf musarudzo dziri kuitwa gore rino mudunhu reEpworth North vaAlex Gakanje vanoti zvaitwa navamunangagwa izvi zvakakosha zvikuru uye zvakatadza kuitwa nemapato anopikisa ari kutungamira mumaguta.
Zvirongwa zvaitwa naPresident zvatambirwa nemufaro. Vanhu vaungana, vamwe vakatadza kutopinda ground razvara, vanhu vakapendera, vanhu vakafara zvikuru. Vanhu vakaimbisa mutungamiri wenyika kuti nekuda kwezvamatiitira izvi ndo chimwe chezvikonzero chatichaita kuti tikusarudzire tipinde muofisi zvepaunzero rino ra2023, nekuti vanhu vanyatsotarisa vakatipa makore ese makumi maviri apfuura taatichitungamirwa nemakanzuro MDC neTPC, asi hatina chimwe chete chatakambopiwa navo chinoita kuti tizosiyira vana ive nhaka. Chimwe chete chatakasiyirwa navo imbiri yemaNGO. Chimwe chete chatakasiyirwa nacho mukurumbira wemademonstration. Chatakasiyirwa navo imbiri yekuchinja mazita semapato. Asi vamunangagwa matibhondera nekuti matipa nhaka yatichagona kusiyira vana.
Pane vamwe vari kuti chirongwa ichi hachizooneki kukosha kwacho nekuti chanangana nenguva yekutsvaga rutsigiro chaikuita kunga chashandiswa nebato rezanupf kutsvaga rutsigiro muEpworth. Munoti
ndoo vamwe chete vaiti kutora mindo achirongwa chezanupf nhasi mahwana pekurima. Ndoo vamwe chete vane vabereki vaiti isu hatidi kuenda kuhondo, hatidi kurwa nevamwe, asi nhasi vanochema kuti tisingadzimawo veterans. Ndoo vamwe chete vanhu vavo vanoti chirongwa chanangana nekambeini. Zvakaipei kana iri kambeini kukambeina uchipa munhu nhaka yeupenyu? Zvakaipei kukambeina uchipa munhu title deed raatasiyira vana nepekugara panonzi paki? Ingaita mbiri heri yekukambena nemademonstration? Ingaita mbiri heri yekukambena nemastrike? Saka nakuri kukambena basa anopf yacho ngaihinika, nekuti zvayapa vanhu haigone kuzovatorera.
Tinoona kuti dzimba dzaregularizwa idzi vaGakanje dzimba dzakanga dzambovakwa zviri kunze kwemutemo, hazvizokurudzirawo here mune ramangwana kuti vanhu vange vachingozvigarisa pavanozvigarisa vachitarisirawo kuti tichazoregularizwa tichiwanawo matitle deeds?
Aiwa manyepo kuEpworth kwakaitwa nonzi regularization. Regularization zvinoreva kuti kana wanga wazvigarisa wega, kanzuro yenzvimbo iyoyo inonzi Epworth Local Board yozviona kuti nzvimbo iyi ndeyedu, yodaidzira kuti vanhu chiuyai tigare pasi tironge kuti tiregularize pamugere. Stand yestand yobva yapiwa standard size. Kureva kuti vanhu havakatogara zviri pamutemo, hakuna chisina kuitwa. Matitle deeds mukoma anopiwa patedzwa nzira nehwaro hwakareba hunosanganisira mitemo mizhinji. Saka kupenyerera kwavanhu kana vachiti matitle deeds atiwa kuvanhu vakagara zviri kunze kwemutemo.
Totarisawo kurudziro iri kuitwawo nevamwe kusanganisira vebato reCitizens Coalition for Change yekuti matitle deeds iwaya anga achiwaniswawo kana vanhu vekumaruzevha nevakapiwa minda mumapurazi umu. Munotiwo?
Ndinoti inini vadii vambotanga vapa vanhu vari mumaguta mavanotonga vasati vasvika kumaruzevha kwatinotonga isu?
Vanga vari nhengo ichamirira zanupf mudunhu reEpworth North musarudzo dzichaitwa dzeparamende vaAlex Gakanje vari parunhare kwakare kuEpworth neStudio 7. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEarth Day nhasi, dzimwe nyanzvi dzinoti nharaunda nemasango zviri kukanganiswa zvakanyanya nemabasa evanoita zvezvicherwa, kunyanya vanochera goridhe zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mukurumbira nenyaya yezviwanikwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvicherwa zvakakosha pamwe nemhuka. asi vamwe vanoti upfumi uhu huri kunza matambudziko akawanda kusanganisira kuparadzwa kwemasango uye kukukurwa kweivhu rinozadza nzizi nemadhamu izvo zvinoita kuti mvura ive shoma. Farai Maguru ndiwo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance. VaMaguru vanoti zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vana veZimbabwe nekukosha kwezvakatikomberedza. Vanoti izvo zvicherwa hazvifanirwe kuitwa zvisina mwero.
Hurumende iri kuti iri kuda 12 billion mining economy by 2023. Saka vari kukurudzira chero anoda kuchera ari kungodzingaenda anochera. Paimbonzi panodiwa ma environmental impact assessment ikozvinopa kungonzi munongoita environmental management plan inoapproviwa neEMA. Hapachina kukoshesa nharaunda, kukoshesa masango, makomo edu, nzizi dzedu, kunyange minda chaiyo yatinorima iri kupindwa ichicherwa nekuti kuri kunzi tiri kuda 12 billion. Iri idambudziko guru.
VaMaguru vanotsinira maonero evakawanda ekuti masango nenharaunda zviri kuparadzwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika.
Mining yedu yalinga nepolitics ende vanhu veEMA vachagoni kuita basa ravo nekuti vaakutya zviri kuitika. Topanoenzaniswe kupenda longa EMA iri mumamutare, asi kuparadzwa kuri kuitwa penda longa kunoshaya kuti role yeEMA ichiri yei munyika munomu. Ukaenda kune inonzi Premier Estate kuold Mutare, makomo ari kudisapia, masango ari kudisapia, misha yevanhu iri kuzara dust nekuda kwemabelarusians vari kushera goridhe ikoko. Kana hurumende ikasaisa mabreki panyaya yemaini, nyika inoi iri kuparadzwa zvekuti zvichatora macenturies kuti nharaunda dzedu dzikwanise kuzviporesa kubva pakukuvadzwa kuri kuitwa nevari kuita zvemaini.
Vanwevezita Ndlovu igweta uye ndichipanga mazano munyaya dzezviwanikwa. Vanoti Zimbabwe ine mitemo yakajeka yekuchengetedza nharaunda, asi chakakosha ndechekuti mitemo iyi inotevedzerwa here.
Section 73 yeConstitution iri kuti iyo ikodzero remunhu wese muZimbabwe kuti awane environment iri healthy yakachengetedzeka, kwete for this generation chete. Saka yemunhu wese including ma mining company, be it international mining company, be it the small scale mining, kana iwawo ma artisanal miners, munhu wese ane obligation yekuchengetedza nzvimbo kana zviwanikwa for the benefit of everyone muZimbabwe.
Amai Joyce Chapungu, mutauri weboka reenvironmental management and authority kana kuti EMA, vanoti EMA inoshanda nemapazi nemapoka ehurumende akasiyana siyana mukuchengetedza zvakatikomberedza.
Takatarisana nenyaya yekucherwa kwezvicherwa nemhosva dzinogona kuparwa pakuchera ipapo. Isu hatishandi tiri toga kana tave kutarisa mhosva idzodzi uye kuti vanenge vadzipara vagosungwa, tinoshanda takabatana nemapurisa edu, tinoshandawo takabatana zvekare kunyange nevaridzi venzvimbo vanova ndivo kanzuro edu. Tese tine donzvo rekuti tichengetedze nharaunda dzedu uye tichengetedze nhaka yatinayo, tichinzwisisa kuti nharaunda inhaka yemusiyiranwa.
Kuparadzwa kwemasango nenharaunda, kunyanya kunoitwa nevanochera goridhe zvisiri pamutemo, ndechimwe chezvichemo zvakataurwa nezvazvo zvikuru pamusangano unoitwa gore rega rega wemadzishe uyo wakaitwa muBulawayo mwedzi waPera. Munyori mukuru mubazi rezvezvicherwa vapfungwa kunaka vakavimbisa kuti mutemo wezvicherwa uri kuva ndudzwa uchabatsira kugadzirisa izvi.
Munyu kuti iwo tinofanira kunge tine urongwa hwekuti munhu wese ari kuya kuita mining, whether mudiki kana muhombe, anofanira kuwana certification inobva kunemi vagari venzvimbo inopa approval yekuti hongu taona munhu uyu ari kuda kuzoita mining auya nechirongwa chakanaka chatazwisisa chesocial corporate responsibility.
Takabata gurukota rezvezviwanikwa nekushanyirwa kwenyika vanwavezita Mangaliso Ndlovu kuti tinzwe maonero avo, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zuva reEarth Day rinocherechedzwa musi wa22 kubvumbi gore rega rega senzira yekukurudzira kuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda nezvakatikomberedza. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Apo kurwisana mukatomu pakati pemapoka evakuru vemauto vaviri kuri kuenderera mberi muSudan. mukuru wemaute hurumende General Abdel Fattah al-Burhan vachiti mugwaro ravaburitsa mauto avo achabatsira mukuburitswa kwevashandi vemizinda nezvizvaro zvenyika dzinoti America, Britain, China neFrance kunge vachibuda muSudan mumaawa mashoma anotevera. Apo kurwisana kuri kunzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakatenderedza nhandare yendege yeKhartoum International Airport. Hazvisati zvazivikanwa kuti kuburitswa kwevanhu uku kunoenderera mberi nenzira ipi. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica haana kukwanisa kutenda kana kuramba kuVoice of America nhasi kuti mashoko ekuti mauto eSudan abvuma kubatsira kuburitsa zvizvarwa zveAmerica nedzimwe nyika muKhartoum ndechokwadi here kana kuti kwete. Mutauriri uyu audza VOA kuti vari kuramba vakabatana nemuzinda weAmerica uri muSudan kuti vange vachiwana zvizere pavashandi vavo. Asi mutauriri uyu ati haangakwanisi kutaura pamusoro pemafambiro avo kana kwavari pari zvino.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wehurumende yeMyanmar iri muhupoteri akaudza Voice of America svondo rino kuti hurumende yavo iri kushanda kugadzira nzira dzekupa nadzo yambiro dzekudzivirira nadzo kurwiswa nemuchadenga kune veruzhinji mushure mekubhombwa kwemumwe musha uri nechapakati penyika kwakauraya vanhuwo zvavo vangangoda kusvika kumazana maviri kusanganisira vana vadiki makumi matatu nevasere kana kuti 38 mazuva gumi adarika. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naMuzvare, Savannah Madamombe vanoshanda ivo nesangano rinonzi Mubatira Pamwe rinoshanda nevanotora zvinodhaka. Sangano iri riri kubatsira panguva iyo vazhinji munyika nyanya vechidiki vari kunzi vari kutarisana nedambudziko rekutora zvinodhaka. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Madamombe, mungatitsananguriro kuti basa ramuri kuita iri rinofamba sei uye rinobatsira sei vanotora zvinodhaka.
Mubatira Pamwe iorganization inoona nezvevana vanotambudzika nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ndinodzokorora zvakare kuti chirwere chepfungwa chezvinodhaka, addiction. Ndinoda kuti ndikupeiwo zvatiri kuita semubatira pamwe. Tiri kubatana nevana vari kunze kwenyika tichiona kuti tingaita sei tichitora zvinhu zvatiri kudzidza kunze kwenyika zvinoenderana nechirwere chepfungwa chezvinodhaka. Ini parizi ndinogara ku San Diego ku California kunove musha unonetsekana zvakanyanya nezvinodhaka nezvirwere zvezvinodhaka asi kune zvakawanda zvavanoita muno mu San Diego zvatinokwanisa kudzidza totora zvinofanira zvatinokwanisa kushandisa tiri kunyika kwedu ku Zimbabwe
izvi muri kuzvikwanisa sei tichiona kuti imi muri muno mu America asi sangano renyu riri kushanda nevana vari kuZimbabwe muri kuzvikwanisa sei kuti mutore unyanzvi uhu muchiuendesa kuZimbabwe
izvi tinoburikidza tichishanda kune vana vakawanda muno muAmerica vakabva Zimbabwe ma social worker ma psychologist ma psychiatrist ma psychotherapist nevamwe vakadaro vanoshanda nepfungwa vari kukwanisa kuziva kuti kumba kwatakasiya huku kune vanhu vari kushupika vari kuda kubatsirwa saka tiri kuda kuti tibatsirane tichiita setup yatinoti telehealth telehealth iyi tinokwanisa kuti tibatsire vanhu vari kumba nyangwe ari gokwe kwane mbudziya kuchachacha chero kupi zvako kana kwa kompinyo ashotoka tinokwanisa kumubata as long as aine ka WhatsApp kake kambudzi kake kana WhatsApp kana kai tinokwanisa kumupa ruzivo nekumupa rubatsiro rwaanokwanisa kuti ashandise vachibatsira vari kushupika nezvinodhaka kana paina anoda kuti abatsirwe tsvagai mubatsira pamwe trust
aye wanguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Savana Madamombe vesangano remubatira pamwe trust vari kushanda ivo vari muSan Diego imo muno muAmerica asi vaine sangano zvakare kuZimbabwe iro rinoshanda richibatsirawo vari munyika muzvare Madamombe vari kuti ivo vari munyika vanogona kuenda kumahofisi esangano ravo ari muHarare munogona kuvatsvaga padande mutande reFacebook kana mamwewo maplatforms kuti muwane rubatsiro ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu kana muine nyaya dzamunoda kuti tiwanikwe tichiparura pano pachirongwa chenyu chemadzimai munogona kutibata paWhatsApp number dzinoti +1 202 714 8675 number dzedu zvakare +1 202 714 8675 # madzimai chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye Vicky Rega Rega ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath pamusoro pechirongwa chavo chekudzidzisa veruzhinji vanofamba nemabhazi nemichovha
chirongwa chedu ichi ndechekukurudzira veruzhinji kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha vachienda kwavanenge vachienda izvo tiri kuona kuti mota dzemuchigashika dzawanda zvikuru mumadhorobha uye zvakare vanhu vari kubirwa namakororo makororo achishandisa mota dzemuchigashika idzodzi vanenge vachinyepera kuti vari kutakura vanhu apo vanenge vasiri kutakura vanhu vanenge vachitora mukana wekuipa kusharongeka kwezvifambiso zvofanenge zvichiwanikwa mumadhorobha zvikuru saka isu tiri kuyambira veruzhinji pavanenge vachifamba vachibva kumabasa vachidzokera kudzimba kana vachiita rimwe basa vange vachikwira mota dzavanoziva kana kuti zhinji dzemota dzinotenderwa nehurumende inge dzichitakura vanhu dzine number plate zvokupachena
chirongwa ichi muri kuchiita nemasangano api makabatana nemapurisa here nemamwe masangano
chirongwa ichi tiri kuchiita takabatana nemapurisa takabatana nemasangano evagari zvakare kuti tinge tichifambisa chirongwa ichi uye zvakare nemakambani insurance kuti tinge tichidzidzisa vanhu kuti vakakwira mota dzine namba dzokupachena
izo dziyoterera mutero kutakurwa kwevana kuti passenger ya belly cover vanogona kuzobatirwa mushure mukunge vaita tsaona pamugwagwa kana kuchinga vachinge varasirwa neupenyu vanopuwa mari yekuviga hama dzinenge dzashaita pamugwagwa nekutengerwa makofini zvimwe zvakadaro kana kurapiswa zvakare tikatsukurudzira vanhu kuti vange vachiita sarudzo yakanaka pakufamba uye zvikare vaziye kuti ivo vane kodzero zvekuti kodzero kumufambi zvakare
pachirongwa chamakaita kumarondera tiri kuona kuti makanga makabatana nesangano remarondera residence open forum chakafambawo zvakadii chirongwa ichi
chirongwa ichi chakafamba zvakanaka zvikuru tinoda kutenda vagari vemarondera vakauya pamutambo uyu uye zvakare takaona vana vakawanda takaenda kumarokesheni vachiuya vachaitaura navo tichivahunyisa mubayiro wemarura nemabhopo nematishi nezvimwe zvakadaro zvataihunyisa ipapo takaona zvichitambirwa nekuti wakadzidzisa mwana anosvika nazvo kumba uye zvakare tinovimba kuti vana vane simba ende vana vanoita kuti vanhu vakuru vade chinhu saka takaona kuti shoko redu rakafamba zvakanaka rakasvika muvagari vakanga varipo kwataenda kwese
dzimwe nguva dambudziko rinenge riri pakuti mabhazi anotenderwa kuti vange vachifambisa dzimwe nguva haawanikwe pane imwe nguva matambudziko iwayo anogadziriswa sei kuti vasaramba vachipinda mumatambudziko
matambudziko iyaya anogadziriswa zvikuru isu sesangano repassenger association of zimbabwe tikushandawo takabatanawo ne zvakafana netraffic safety council ICZ mapurisa zvakare neutungamiriro hwenzvimbo iyoyo kuti zvinge zvichigadzirwa uye zvakare neministry of local government and public works zvakare neministry of transport zvimwe zvichemo zvatirikutaura kuti mumadhorobha mazhinji nyaya dzekutakurwa kwevanhu hadzina kumira zvakanaka senge guta remarondera panotoda kutogadziriswa nekuti vemakombi vatakataura navo zvaitwa chichemo chekuti ivo vakatomisa kufamba kumakombi avo nekuda kwezvipipipi izvi nekuti vanhu vanomhanyira mumota diki zvinokasika kuzara tivaende kwavanenge vachienda kungava kumba kana kuzoka kubasa izvo tiri pakukumbira kuhurumende kuti vange vachibatsira uyezvekurudzira mwe maoparata kuti vange vachichinja makombi avo akanga ane nhamba sviba payero kuti vange vachitora nhamba tsvuku pachena yatinoti change of use tinokuvakurudzira kuti vange vachiita compliant nezvinodiwa nemutemo kuti vange vachinda mukutakurwa kwebhizinesi nekuti hurumende yakavhura nekunyorovesa kuti vanhu vauye kuzorejesa kuti vapinde mubhizinesi iroro vakasunungura saka tichikurudzira kuti vanhu ngavachecompliance tichangokuramba tichingokurudzira kuti vanhu ngavazive motikari dzekukwira kana vaitawo dambudziko vanogona kutibatawo tichiendawo kumaofisi makuru kuti zvinhu zvatinge zvichitaura zvinge zvichitambirika
manga makateerera kumutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassenger association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vari parunare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo mitambo yenhabvu yecastle lager premier soccer league yatambwa munyika nhasi yapera yakati greenfield 2 ngezi platinum 3 fc platinum 1 triangle united 1 wange 1 cranbourne bullets 0 yada 0 highlanders 2 kuchitiwo black rhinos 0 rentals 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoparura chirongwa chekuwanisa vagari magwaro ekuyevaridzi vedzimba kana kuti matitle deeds asi imwe nhengo yebato rinopikisa recitizens coalition for change inoti zvinhu zvinofanirwa kuitirwa munhu wese munyika kwete kushandiswa munguva dzekutsvaga rutsigiro pasi rose rinocherechedza zuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reearth day tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@huawenews.com. Anukweni kaini mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, Dream Washington DC, ndi kusemwe na Prasidis Jeremiah.
Soko izika tisenda bagu VOA Ndebele.